Vachitaura nemasoja yapanandere ndege sesere dzakama International Airport vave kuda kusimuka kuenda kuMozambique nasi mangwanani. Mutungamiri weBotswana vamukwetsi Masisi vati vari kutumira mauto aya. Sasachigaro webazi rinoona nezverunyararo reSADC Organ on Politics, Defense and Security Cooperation nechinangwa chekuda kuunza kugadzikana mudunhu iri.
As chair of the organ, I discussed with the northern province of Cabo Delgado.
Sasachigaro webazi reorgan on politics, defense and the security cooperation diri kukutumirai kuCabo Delgado kuMozambique uko kune vanopfurikidza mwero izvo zvokanganisa kugadzikana kwedunhu rese.
Vamasisi vanotiwo zvikwanisiro zvose zvinodiwa kuti zvikwata zvemasoja zvichange zvichishandira kuMozambique pasi peSADC standby force zvichabva kunhengo dzinoomba gungano iri. Mauto eBotswana aya ari kutarisirwa kunoshanda nemamwe churu chimwe chete kuRwanda ayo akapinda muMozambique masvondo maviri apfuura. Rwanda haisi muSADC asi inoti ndisawira mukuru weMozambique. Zimbabwe iyo isiri kunyatsobuda pachena neurongwa hwayo inonzi nebepanhau reNews Hawks yakatotumira mauto mashoma neunyanzvi hwepamusorosoro muna kurume. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vanyasha Mugwagwa vaishanda kupaoma vakatourayiwa nevanopfurikidza mwero ava. Studio 7 anokwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika mai Opa Muchinguri Kashiri vati vange vakabatikana sezvo vari mumusangano ndokukumbira kuti vatumirwe mibvunzo yavasina kukwanisa kupindura kusvika taenda pamhepo.
Ndiri mumusangano wetask force yeSADC saka tumira mibvunzo yako kuti ndigoipindura.
Nyanzvi munyaya dzekudzivirirwa kwenyika uye vari mudzidzisi wezvidzidzo zvehondo paUniversity of Botswana vaDumezweni Ncube vaudza Studio 7 kuti nyika dzatumira mauto adzo kuMozambique kuitira kuti hondo iyi sarambe ichipararira mudunhu.
Ivo vanhu vacho vana Elshabab nemama extreme Muslim groups vakaregererwa. Zvinotishatira kuno. Handiri mukuona kuti kuNigeria vakaregererwa and vakukidnapa vana vevanhu.
Zvichakadaro mutungamiri weMozambique vaFilipe Nyuse vakazivisa nezuro kuti vanopfurikidza mwero mudunhu reCabo Delgado vava kudududza. Asi vamwe vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vanoti kuwanda kwamauto ari kuenda kunobatsira kuMozambique kungangoita kuti vanopfurikidza mwero ava vatange kurwisa dzimwe nyika dziri mudunhu reSADC. Vanhu zviuru zvitatu vanonzi vafa muhondo iyi uye vamwe zviuru mazana masere kana kuti 800,000 kusanganisira vana vadiki vanonzi vamanikidzwa kuenda muupoteri. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini, shingirai madondo.